Kunyange hazvo vanamukoti vadzoka kubasa nhasi, vazhinji vavo vari kuratidza kuti havasi kushanda nemwoyo unoda semazuva ose. Kusashanda zvine chido zviri kusiya vakawanda vaine mubvunzo wekuti kudzoka kwavo kumabasa hakusi kungotya kudzingwa mabasa zvachose here nehurumende. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi pachipatara chikuru chemuchinhoi yaratidza kuti vanamukoti vanga vachitora nguva yakareba kurapa munhu mumwe chete, izvo zvanga zvichiita kuti varwere vashoma vapedze nguva yakawanda vari pamitsetse. Mumwe mugari wemuchinhoi vafidelisi mupasiri vanoti zviri pachena kuti vanamukoti havasi kuita basa ravo nechido.
Abuda paipa ndotanga kugeza musoro akatanza musoro wangu uri kudzimba, saka vakamuregerera patikangobuda tichienda kuranjo vatsvaka kudzoka. Tokumuona ari kugeza mvura, ari bhizi kugeza mvura. Ko ona ikamunhu ari kugeza mvura musi kumuona here? Tikanzi tati pamwe ndozvaanenge achifarira. Katanyo ko munhu anenge achihwara kauyu mati anenge achifarira izvozvo aone apa kudedera ari kunzwa chana. Ndake ndichasara chimugezesa kuzosvika kuti ko munhu anogezesa sei? Anongona ndautotazokuvapopotera ma ye baba munenge mune shupa. Ndikati aiwaka ndo basa renyu ka ndo kuti basa kana.
Ambuya Fadzai Rukodzi vane muzukuru akapiwa mubhedha vanoti vanamukoti havasi kuita zvinenge zvataurwa nana chiremba sezvo vasina kuperera pabasa ravo.
Pane asi pane pauya umwe nesa ndizi ndobva averenga katako mwana wese asina kutya zvakati kuratidza kuti abva pajuti zvanyorwa mwana wedu kuti aita, saka zvanyorwa kuti ngazviita, saka hazvina kuita sei? Mumwe nesi ndianga akubvunza kuti ko inga mwana uyu anzi zvakati sesina kuita sainini vandaramba ndakamira muranda ndirambuya ndoda kunyatsonzwisisa kuti ko sei.
Vamupatsiri vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti varwere vari kumanikidzwa kutenga mishonga kunze kwechipatara uko inodhura zvakanyanya.
Mushonga but manje mundarako
una
mushonga ma tonyerere kuitika mushonga unotengawo mashoko sokuti munhu anenge ane kana kuti mushonga wefluandi unonzi kuti hamuno ma mune mushonga uyo endai kufamasi munotenga mushonga uyo andomuona kana mushonga wemaronda Betadine unongonzi kuti hamuna Betadine ende munotsvaga kufamasi.
Asi amai Sekai Nyamaropa vanoti vanamukoti vari muwadhi munoyamurwa madzimai vari kuda kusununguka vari kuita basa ravo nemazvo uye vakaperera.
Pakubatsirwa inini zvangu pamusikana wangu nditi abatsirwawo ndisingaziviwo kune vamwe wangu akauya nepamiri akasunungukira murodhi tichiya kuno chipatara motikari ndaindikanonoka kuona saiwa vakamutambirwa zvakanaka akasvika akasungawo mwana wake, saka anga aita zvezve kukuvara zvokuti ndibva wangomusiona kuita masisha.
Vanamukoti avo vanga vachiramwa mabasa kwesvondo rose rapera vadzokera kumabasa nhasi mushure mekunge hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yazivisa kuti yanga yavadzinga basa. Asi vasati vatanga basa nhasi vanamukoti vanzi vasaine magwaro ekuti vakabuda basa uye nemamwe ekuti vave kuda basa zvakare, izvo vakawanda vanonzi vaita. Mukuru webazi rezveutano mudunhu rematonaland west vawenslas Nyamayaro vanoti vanamukoti vose vadzokera kubasa mushure mekusaina magwaro ose anga achidiwa kuti vasaine uye vakapiwa mukana wekupinza basa vamwe vanamukoti zana basa. Vari kuziva zviri kuitika pachipatara chemuchinhoi vanoti vamwe vanamukoti vanofungidzirwa kuti ndivo vaikurudzira vamwe kuti varamwe mabasa vacharambirwa kuti vadzoke pabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Ata achigoriwa.